Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 3 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko chosimudzira demo pamutsipo wegurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaJonathan Moyo chichiti ngavadzingwe mubato nemuhurumende sezvo vari kuzvidza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nekusaremekedza hurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopinda mumusangano weAfrican Union kuEthiopia vachipa sangano iri chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva yemari iri kunetsa munyika. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chinopinda masemifinals chichitevera kurova kwachakaita Swaziland, ukuwo Capes United ichiunza mufaro nekurova Zamalek 3-1 muNational Sports Stadium neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vaiva varwiri vehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kudzinga basa gurukota rezvedzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Jonathan Moyo, ava vanonzi vari kutsoropodza chirongwa chehurumende chekuvandudza nyaya dzekurima cheCommand Agriculture. Mutoro wedu wenhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vaChristopher Mutsvangwa vati vaMoyo vanofanira kudzingwa basa vachiti kushoropodza kwavari kuita chirongwa cheCommand Agriculture kunoburitsa pachena kuti munhu asingade kuti Zimbabwe ibudirire. VaMutsvangwa vashora vaMoyo vachiti kushoropodza chirongwa cheCommand Agriculture kuri kuitwa navaMoyo kuzvidza mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vari kutungamirira komiti yedare remakurukota iri kutungamirira chirongwa ichi. VaMutsvangwa vati zviri kuitwa navaMoyo izvi kuzvidza hurumende pamwe nevakarwira kuti muZimbabwe muve nerusununguko.
Jonathan Moyo ane umbimbindoga waari kuregererwa achiita zvaanoda mugovernment. Government yakarwirwa nevanhu vakaita chimurenga vakafa vanhu vachinyatsorongekana kuti kuve nepati ine mitemo inokudza vakuru isina godo nekugona kwevamwanhu zvekare inoda kuti vanhu vapunduke. Zvino tiri kuona Jonathan ari kurwisa zvese izvozvo zvakamirirwa nehurumende iyoyo. Maminista vari kugona basa kuti vaite maunze investment anovatukidzira. Mavice president vaita Commander Agriculture kuti ifambe. Ana first lady vari kunzi vaita Commander Agriculture kuti ifambe. Jonathan anotukidzira. Chese chinongoda kuti nyika ino ibudirire. Jonathan haachidi, asi ari kuregererwa ari mucabinet.
VaMutsvangwa vati vaMoyo havachakodzere kuti varambe vari muhurumende, vakakurudzira kuti vaMugabe vatore matanho nekukasika.
Haachisina kodzero yekuramba aripo, angadai akatozvibvisa wega, because zvese zviri kuitwa naMugabe haazvidi. Vakati vanoda komandi iye anoti haidi. Vakati ndapoenda vice president akamutuma pabasa kuti aende kunoita investment kuSouth Africa, Jonathan anoorganiza mafarm invasions kuti zvisabudirire. Chinamasa akafambira kune imwe nyika kunoita matalks ekuti economy ifambe, Jonathan anosoropodza. Ami ikarimira vanhu ichiorganiza vanhu kuti varimirwe kuCommanda Agriculture, Jonathan anoti Commanda Agriculture. Saka munhu akadaro chaari kugara mukabhinira ari kugarire chii, ngaabude.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavaMugabe vaGeorge Jaramba pamwe naivo vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamoyo vakaudza bepanhau reZimbabwe Independent kuti zvichitevera kuunzwa kwepfungwa dzekuita chirongwa ichi mukomiti yepamusoro mubato rezanu PF yepolitbureau nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vamunangagwa vakabva vatora chirongwa ichi kuchiita chavo uye vachiita zveuori nevari muchiuto vachisiya bazi rezvekurima rinotungamirirwa navaJoseph Made. Mashoko aya akazogumbura mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga vakatsanangura vamoyo semuvengi wehurumende mashoko akaburitswa mubepanhau reHerald mushure mekunge vamoyo vadoma vakuru vemasoja sevamwe vari kuita zveuori navamunangagwa panyaya yekugoverwa kwezvekushandisa kana kuti mainputs pasi pechirongwa checommand agriculture. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vamugabe vari kutadza kutora matanho panyaya yavamoyo sezvo pane kusawirirana kurimo muzanu PF panyaya yekuti achatora matomho kubva kwavari ndiani.
Vamugabe havasi mutungamiriri anoudzwa zvokuita nevanhu vakaita semaho veterans vachingozviita ipapo. Mucharangarira kuti maho veterans vari kutaura ndivana Matema Danda vakadzingwa muzanu PF. Kuti vamugabe vati vanhu vavakadzinga voterera ivavo, handifungi kuti vangada kuita izvozvo vamugabe. Nyaya iripo ndeyekuti zviri kuitwa navaJonathan Moore uyewo zviri kuitwa nemaho veterans zviri kungobudisa pachena kurwisana kuri kuitika muzanu PF. Kuri kurwisana kwakanangana nokuti ndiani uchatsiva vamugabe, kuri kuti vamugabe vazobva pachinzvimbo choutungamiriri hwenyika. Saka nyaya iyoyo vamugabe vanoihwisisa and vamugabe havangadi kuti chimwe chipoka vochikwidziridza kudarika chimwe.
Kunyange hazvo vamoyo navachiwenga vakabuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende panyaya yekufambiswa kwechirongwa checommand agriculture vamunangagwa havana chavati vataura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vapasangano reAfrican Union chipo chemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora. VaMugabe vaita izvi pakutanga kwemusangano wepakati pegore wevatungamiri venyika dzemuAfrica uyo watanga nhasi kumuzinda wesangano iri kuAddis Ababa muEthiopia. Musangano uyu unotarisirwa kupera mangwana. Muna 2015 vamugabe vakazivisa kuti vaizotengesa mombe mazana matatu kuti vabatsire bazi reAfrican Union Foundation. Mari yakabva pakutengeswa kwemombe idzi ndiyo inonzi yapiwa sangano iri. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekusimudzira vechidiki kana kuti harnessing the demographic dividend through investments in youth. Dzimwe nyaya dziri kutarisirwa kuzeyiwa kumusangano uyu dzinosanganisira kuvandudza sangano reAfrican Union, United Nations Security Council uye nyaya yekuedza kuunza runyararo muAfrica. Mutungamiri weGuinea vaAlpha Conde ndosachigaro weAfrican Union parizvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge avanoti chipo chabviswa navamugabe chiri kuvashamisa zvikuru.
Zvinotikatyamadza kuti vamugabe vanoenda kundope African Union 1 million. Veruzhinji munyika yavo vari kufa nenzara. Havakwanisi kana kuti vanyatsokunge vachiita kuti vana vavo vavanotungamirira vararame upenyu hwakaringana. Chechipiri panyaya iyoyo, vaZulu, African Union ngaisajaira kuita zvekuita sekuti inonzwirwa urombo nevatungamiriri in their individual capacities. African Union inofana kuti ichitanga kusimba nenyaya yekuti hurumende yega yega yenyika dziri muAfrica panofana kuitwa urongwa hwekuti nyika idzodzo imwe neimwe inge ichibvisa ichibhadhara mari yekuti inozivikanwa. Dzimwe nguva kana zvichinetsa vanogona kuti mari inobhadharwa inoenderana neuremu weupfumi hwenyika iyoyo. Vabhadhara mari iyi zvinobetsera kuti vatungamiriri venyika vasaita sevanotsvaga dzvene kuAfrican Union.
Tombo tarisawo dzimwe nyaya matambudziko ari muZimbabwe. Tirikuona kuti kutorwa kweminda kunenge kwotanga kwete kuvachena vasara, asi kutiwo kune vamwe vakarwawo nderusununguko nevamwe vanhu vanga vachigara kumapurazi kubva kuna 2000 uko. Sei EU isingabatibatiwo nyaya dzakadai?
Ndizvo zvandandiri kutaura izvozvo vaZulu, kuti nyaya yekugara vachingonzi pano vari kupiwa pano vari kuti zvoita kuti vasaive neziso rakajeka pakutarisa zvinenge zvichiitika mune dzimwe nyika. Nekuti isu takatarisa, tinenge tichitotarisira kuti namaitikiro ari kuita zvinhu muZimbabwe zviri kuoneka pachena. African Union ingadai yaakungotaura, hazvibve zvazonzi zvazvo, ngavataure vobva vati taakupindira, nekuti dzimwe nguva panenge pasati pasvikwa pekuti vangati taakupindira. Asi kungotaurawo kwekungoti tiri kunzwa kuti kuZimbabwe kuri kuitika nhaudzano, nekuti zviri pachena zvekuti zvekutorwa kweminda zvinenge zviine kakuti nhapfu mukati kakumbunyikidza vanhu vanenge vari kuitirwa izvozvo. Zviri pachena, nekuti zvinobuda mumagwaro nemumapepanhau anoverengwa kwese kwese.
Vajoe Mabhenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai rinoti riri kukatyamadzwa uye kushushikana nekurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti mapurazi mashoma asara achiri pasi pevarimi vechichena atorwe apiwe vatema. Mugwaro raraburitsa bato iri rati rinotsigira chose chirongwa chekugoverwa kwevhu kuvatema, asi kwete nenzira isina kurongeka iyo iri kukanganisa urongwa hwekurima munyika. VaMugabe vari kusimbaradza mashoko avo ekuti vachatora mapurazi evachena vasara vachine minda sezvo pachine vatema vakawanda vasina minda. Mashoko avaMugabe aya ari kutsinirwawo nemunyori muboka revechidiki muzano PF vakudzai Chipanga. Zvichitevera mashoko evaviri ava, mumwe murimi wechichena kwaRusape vaRobert Smart pamwe nevamwe vatema vakagariswa patsva kusanganisirawo vakarwawo nderusununguko vakatorerwa nechisimba mapurazi avo. Asi vamwe vanoongorora zvematengerwo enyika vanoti chinoshungurudza ndechekuti varimi ava vari kutorerwa minda yavo munguva yavanenge vatarisana nekukohwa zvirimwa zvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi.
Sekuona kwangu, inyaya yekuti vaMugabe havachina chitsva chekuudza vanhu kana taakuenda kusarudzo. Saka mukatarisa nyaya yeland, ndo nyaya yavakatanga kukambena nayo kubva muna 2000 kusvikira pari zvino. Haisiri nyaya yekuti vaMugabe vari kutadza kurara kusvikira vatema vawana ivo. Aiwa, inyaya yekuti vakwanise kufadza vechidiki kuti vakwanise kuvasapota musarudzo iri muna 2018.
Tinoonawo zvakare vaMaguhu kuti vanhu vazhinji kubvira patanga kutorwa minda vari kutorwa minda munguva dzavanenge vava kutarisira kukohwa zvirimwa zvavo. Tingati here Zano PF kana hurumende ine urongwa hwekuti ngatimire tozotora minda nguva yakati?
Zvinodaro nekuti chiri kuitika apa inyaya yekuda kukohwa pavasina kurima. Agriculture ibusiness, munoinvesta moharvesta. Saka pane hunhu ihwohwo hwekumirira kusvika vanhu vakohwa. Vanhu vanenge vashandisa mari dzavo, vanenge varima, vabhadhara vashandi, vachengetedza zvirimwa zvavo, then pavanenge vaakufanira kuti vachikohwe vobva vanzi chibva ipano. Inova tsika yaishandiswa zvekare panguva yeudzvinyiriri yekuti vanhu vainzi huyai kubasa voshanda vhiki rese, musi wechina vanotanga kurohwa zvakaipisisa zvokuti musi wechishanu vanhu vanozongoti nemarowerwo yatiri kuitwa zviri nandidzokere zvangu kumba. Munhu wotiza osiya asina kuupiwa mugove vake webasa raanenge ashanda.
Tingatarisira here kuti zviri kuitika izvi zvingashandura mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe tatarisana nesarudzo dza2018?
Handifunge kuti zvingachinje mafungiro ewanhu pamusoro pekuti hurumende yavaMugabe yasvikawo pekuti haisisina chitsva chaichakwanisa kuita, haichakwanisa kupura nyika kubva mumoto wayakaipinza.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachitungamirira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9198M, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nhasi vachataura nevatungamiri vatatu venyika dziri muEurope dzinodyidzana neAmerica dzinoti Germany, France neItaly vasati vaenda kumusangano mukuru wevatungamiri wenyika dzepamusoro-soro mukubudirira pasi rose uyo uchaitwa svondo rino muHamburg kuGermany. Vakuru-vakuru vemuIndonesia vanoti chikopo-kopo changa chakatakura vashandi vana vanobatsira vanhu vari munjodzi pamwe nemauto mana chadonha nhasi apo changa chiri kuenda kunobatsira kubvisa vanhu vari munzvimbo yawirwa nevolcano. Vanhu vanga vari muchikopo-kopo ichi vafa vose. Nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri dzinoti dziri kufara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvakaita sehupfu nemafuta zviwedzerwe pachikafu chinovaka muviri senzira yekurwisa dambudziko rekushayikwa kwechikafu chinovaka muviri mune zvekudya izvi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera dambudziko rekushayikwa kwechikafu chinovaka muviri muvanhu vakawanda, bazi rezveutano rakaisa chiga chekuti kutanga musi wa1 chikunguru gore rino vanogadzira zvekudya zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa, shuga neflawa vachange vachisungirwa kuwedzera zvinovaka muviri muchikafu ichi. Nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri muzvare Olin Rukweza Chimau vanoti danho iri rakanaka chose mukurwisa dambudziko rekushayikwa kwekudya kwakakwana.
Chirongwa chakanaka mukubatsiridza kurijusa manutrition inova kuderera kwemanutrients mumiri yevanhu. Manutrients akaderera zvinokonzeresa zvirwere zvakadai semarasmus, anemia nemarickets.
Mumwe chiremba musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wazadza, vanoti izvi zvichadzivirira zvirwere kunyanya zvinobata vana vadiki nemadzimai. Dr. Wazadza vanoti chikafu chizhinji chiri kudyiwa munyika hachina kudya kunovaka muviri.
Nekuti mukatarisa munyika yedu muno muZimbabwe tine yatinoti malnutrition rate iri kuingiriza kana kuti iri kukwirira. Kuwedzerwa kunoitwa manutrients akaita sana tingati wana vitamin A kana vana vitamin D muchikafu chedu kuchava iko kunodzivirira kunyanya izvo vana kuti vave vanokura zvakanaka, uye kuchava kunodzivirira futi kuti madzimai anoita pamuviri akwanise kuzvara vana vavo vakasimba vaine utano hwakanaka.
Kunyange hazvo vamwe vari kutyira kuti kuwedzerwa kwezvinovaka muviri uku kunogona kuzokanganisa utano hwavo, Dr. Wazadza vanoti vanhu havafaniri kutyira utano hwavo sezvo zvose zviri kuitwa izvi zviri kuitwa nenzira dzakatambirwa nenyanzvi.
Takatarisana maererano nemaside effects angagona kuwanikwa mufood fortification. Hakuna akanyanyowanda, asi tichinyatsotarisa kuwedzerwa kunoitwa mamwe mavitamin kunyanya yatinoti iyo vitamin B. Vitamin B yakatariswa ikawanikwa kuti iyo inongozokonzeresawo chirwere cheshuga kana yatinoti iyo diabetes kana kuti vanhu vave vane va obesi kana kuti yatinoti obesity kunyanya kukura muviri. Asi kunyange zvazvo paine zvibingaidzo maererano nefortification zvayakanakira zvakanyanya kwirira kudarika zvayakaipira maererano neinitiative kutorwa nehurumende yedu.
Mumwe mugari wemuHarare vaAndrew Tsiga vanoti nyaya yeurombo ndo inokonzera kuti mhuri zhinji dzinoshaya dziite dambudziko rekushaya kudya kwakakwana uku.
Nyaya iripo iri kutizwa nehurumende yedu ndeyekuti vanhu havachakwanisi kutenga chikafu chinoita kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere, uyezve kunyatsotenga chikafu chinovaka muviri. Chikafu chizere mashopu kwese kwese, asi chisipo mari kuchitenga, chikafu chiri kudhura. Saka nyaya iripo ndeye povhati kushaya mari kuti vanhu vatenge chikafu vazviriritire.
Mutemo wehurumende unoti mavitamin A achawedzerwa pamafuta neshuga kuitira kuti zvivake utano hwakanaka hwevanhu. Muhupfu neflower muchawedzerwa neflolate, zinc, vitamin B6 neB12, iron nezvimwewo zvinobatsira mukuvaka utano hwakanaka hwemuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Monyori wevechidiki mubato rezano PF anoti mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe ingirozi iri pedyo naMwari inofanirwa kuremekedzwa. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinoi pachinoi University of Technology vakudzai Chipanga vakati vaMugabe vakafanana nemwanakomana waMwari Jesu Kristu. VaChipanga vakati vanhu munyika zvikuru vechidiki vanonamata Mwari votevera Jesu Kristu navaMugabe.
He's our Messiah. He's second to Jesus. He's our liberator. We honor God, we honor Jesus. Thirdly, we honor President Robert Mugabe. He's our liberator. Jesus came when Jesus came, he liberated this world. President Mugabe, when he came, he liberated us during his lifetime. So why not honoring him?
VaChipanga vakati vaMugabe vave mudzimu webato rezanu PF zvekuti nhengo dzemubato dzave kuenda kunobvunzira kwavari kuitira kuti vapiwe mazano ekufambisa zvinhu munyika pamwe nemubato ravo.
Every Tuesday, vanenge vachisangana na president pane dare ravanoti cabinet kubvunza mweya kawo. Members of Politburo, every month, vanosangana vachida dare Politburo kubvunza mweya kawo. Members of Central Committee vanenge vachidarikira vakati fambe 2-3 months later Central Committee meeting kubvunza mweya kawo. Ndokuti tisarasike musangano wezanu.
VaChipanga vakayambira vakuru vakuru vari mubato ravo vavasina kudoma nemazita kuti vasazvinyengedze nekutsvaka rutsigiro kune vechidiki nekuti rutsigiro rwevechidiki runopiwa vaMugabe chete.
There's a difference between respect and support. Yalenge yekusapota chinosapota munhu 1 anonzi President RG Mugabe.
Vechidiki vezanu PF vakashoropodza mapurisa avanoti vari kuvarambidza kuchera goridhe pamugodhi weEldorado, asi ivo mapurisa vachibvumira vanhu vavo kuchera goridhe nguva dzemanheru. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekutsikirirwa vachikorokoza goridhe pamugodhi weEldorado uri pedyo nechinhoi masvondo mashoma apfuura. VaChipanga vakange vari muchinhoi vachisangana nevechidiki vanodarika chiuru mudunhu reMashonaland West mukuronga musangano mukuru wekusangana navaMugabe kupera kwemwedzi uno. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko avaChipanga ndeemunhu ari kutsvaga dzvene kubva kuna vaMugabe kuitira kuti vapiwe masimba munyaya dzezvematongerwo enyika. Nyanzvi idzi dzinotiwo mashoko akadai anopatsanura bato sezvo achikurudzira vechidiki mubato iri kuti varemekedze vaMugabe chete kwete vamwe vakuru vakuru vari mubato. Kunyange hazvo musangano wanhezuro usina kubuda nezuva richaitwa musangano navaMugabe, VaChipanga nevamwe vavo vakawirirana kuti musangano uyu uchaitirwa pachinoi University of Technology. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Monabvu, Zimbabwe. MuZimbabwe munonzi mune mufaro zvakanyanya zvichitevera mashiripiti akaitwa mukupera kwesvondo nechikwata chenyika chemaWarriors pamwe chete neCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
MuZimbabwe hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge chikwata chemaWarriors chapinda masemifinari ekosapa Castle Cup nekudambura Swaziland 2-1. Zuva rimwe chetero maGreen Machine eCapes United akaita zvanga zvisingatarisirwe nekurakasha Zamalek kuEgypt 3-1 mumutambo weCup Champions League muNational Sports Stadium. Kunyange hazvo mitambo iyi yakatambwa nezuro, mhemberero iri kuenderera mberi zvakaitika izvi iri iyo nyaya iri kungotaurwa nezvayo mumabhazi mumabhawa nemudzimba veruzhinji vachiti ivo nhabvu munyika iri kusimuka zvishoma nezvishoma maorias ayo ari kurairidzwa nasande chidzambwa ave munharaunda yakakosha iyi zvichitevera zvibodzwa zvakanwiswa naOvid Karuru pamwe naNox Mtizwa izvo zvasiya Swaziland yave kudzokera kumba vatamba mutambo mumwe chete chete makwikwi aya uyu wave mutambo wechitatu Maorias achikunda makundano aya mushure mekurova Mozambique 4-0 Seychelles 6-0 nekuita mangange 0-0 netanzania vachitarisa matambiro aita Maorias makundano aya kusvika pari zvino nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vashingirai miti vanoti semaonero avo zimbabwe iri kudzoka nemukombe uyu kumba
fara nebhora ratambwa nemaorias iri dai vakomana varambe vakadaro vaenderera kumberi mukombe unonzi kosafa mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha
maorias ave kusangana neLesotho mumasemifinari nemusi wechitatu mumutambo uyo veruzhinji vari kutarisira kukunda zvekare kuti zimbabwe ipinde mufinari pamwe nekuita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu asi mufaro munyika hausi kutanga nekuperera pamaorias mushure mekunge chikwata chiri kumirira nyika muCAF Champions League cheCapes United chakasimudza nhandare yese apo chakatamba sechakasvikirwa mukudambura kwavo Zamalek 3-1 mumwe muteveri wemakepe-kepe vaPonsent Mondiwa vanoti zvaive pachena kuti makepe-kepe anokunda vachiti ivo nguva yana Zamalek yakapfuura kare vachiti iko zvino yave nguva yezvikwata zvakaita sema Green Machine ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariat
yashika nguva yekuti tichienda kuna Mavlas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp
panyaya yekubudirira kwakaita maWarriors kuenda kumasemifinals eCOSAFA Castle Cup tournament kuSouth Africa zvichitevera kukunda kwavakaita chikwata cheSwaziland ukuwo Capes United ichirova Zamalek 3-1 muNational Sports Stadium vatsigiri veFacebook page yeVOA Shona vanoti mukoma Thomas Muchenje vanoti zvinodadisa kwazvo ndokuti Zimbabwe izikanwewo yatarisirwa pasi nekuda kweekonomi but we raise our flag higher go makepe-kepe go mushaisa mufaro go warriors go yave nyama yekugocha Stan Echirwa anoti zvinofadza zvikuru tinoshuwira kuti Capes United ipedzese mutambo unotevera ichikunda zvakare ipinde mumakota final zvinova zvinozoita kuti tive nezvikwata zviviriwo muChampions League munguva inotevera ukuwo Zimbabwe tinoishuwira kuzvambaradza chikwata cheLesotho nechitatu uye kutora mukombe uyu Rhinos Champions Super Eagle Marekera anoti the Warriors no more worries coach should consider Karuru and Mushure because Lesotho is not a strong opponent. Main focus is now on Zambia in the final. My beloved Makepe-kepe, there is still work to be done. Management should consider a charter flight. Go grab and retreat. 5-man defense, then catch them on counter. Manavira Prince anoti zvoita kunge shura apa warrior riri kugadzira vanhu vayo kepe-kepe nedivi. Tambai bhora vakomana. Willy Chigumbu anoti vakomana vane chipo asi mari ndopasina zvinorwadza kufira mahara. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors pamwe nekutamba zvakanaka kwakaita Capes United iyo yakagura Zamalek kunorira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko chosimudzira demo pamutsipo wegurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaJonathan Moyo chichiti vadzingwe mubato nemuhurumende. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 3 Ntulikazi 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Jonathan Wright sibili lapana akula lutholubi. Ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona umnanga gwalaba kumbe ubani ukuthi uthiwenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitician yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform. Yiwo veteran la uthiwenga. But then that is a fact today.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kurhulumente lakuzanu PF.
Okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization. Njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections let's say in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe lama-elections where there is peace.
Inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Iqembu leZimbabwe Warriors lijabulise abasekeli bomdlalo wenguqu ngokufinyelela kuma-semifinals omncintiswano weCOSAFA.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhla ufeze isithembiso sakhe sokupha umanyano we-African Union inkomo. Kodwa lokhu ukwenze ngokuphala inhlanganiso isigidi esisodwa samadola i-$1 million athi inzuzo ethengiswe kunkomo ezingamakhulu amathathu azithembisa linhlanganiso ngomnyaka ka-2015. Okulinyathelo elimangalise abanengi nxa kukhangelwe ukuthi iZimbabwe ibhekane lobunzima bemali obunganani. Umgabe wenze lokhu emhlanganweni womanyano lo oqale lamhla kwele Ethiopia okhangelelwe ukuphela kusasa. Lumhlangano okhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela ukuhlelwa komanyano lo lokuthi ngawaphi amalunga lumanyano amele angene kugatsha lwezomvikela kumanyano we United Nations. Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kuhulumende ngoba eseyisa uhlelo lukahulumende lokulima olwe-command agriculture. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba lamhlanje eHarare, umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Chris Mutswangwa uthe ukweyisa uhlelo lwe-command agriculture kutshengisa sobala ukuthi uMoyo kafuni ukuthi ilizwe liphumelele, engezelela esithi kumele axotshwe ngesiphangiphangi uMoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRhine. Kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni. Kodwa ke ngibona ngazani uJonathan Wright sibili laphana akula lutholubi. Ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona umnanga gwalaba kumbe ubani kumbe uthiwenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitician yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform. Yiwo veteran la uthiwenga. But then that is a fact today. Kati yenuza kulma ngento ze politics ndani umgabe amtshela ku president follows but khona ndina vanthu and khambane ma barake ndingangeni into zwandu ze politics kati chiwe ka rolo ke lenkani so ndina khona lapha ngubani kati liko lapho kungafunakala khona khona kwa into lezi kuti zikuthele akucace lapha kuti chiwe ka vele i politics yini indaba sefuna kuti ebe nguye bese sifika ma threat lapha nalapha
ye kodwa
khona lokuthi nathi siza kuma naye thini Jonathan sithi awu right
ye kodwa ke nxa sikhangela okunye abamethe sakhona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana lale yokulima e-Command Agriculture.
Kantanti yabe ufoni ekhuluma iqiniso. Izanu ukuba kwayo khona lapha nekhona kathesi nguDonathan yena lo. Ngabe emkhupha lapha bakhuphe yona ngwaye izanu isithumile la yashihlamba ihlanzi. Ayithenduki futhi ngoba angeke kulaluthe le plan abangayenza. Uyahle idilive yena ngokwakhe. Pambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyitha ungaboyitha uyi-opposition gotha uyidilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khonaphana okuphilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba kabamkhuphi kodwa-ke katest ebekhuluma iqiniso sibile ngento ye-command yena lani i-command agriculture yabo isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lani ntolana oyizwisisayo umbani yikho khona lapho ukuhlupha khona into zona lezi.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo. Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Embikweni wayo okhangela izehlakalo zodlakela ezenzakale ngoNhlangula, inhlanganiso le ithi abasekeli bezanu PF laba besebenzelana lenkokheli yosiko betusela izakhamizi besithi ziza zisola zingekela ukuvotela leli bandla. Ithi njalo izanu PF isebenzisa ukudla ukudinga usekelo. Ukwethuselwa kwabantu lokhu kubikwa kubhahe kakhulu ezigabeni ezigoqela iMidlands, eMashonaland West leMashonaland Central. Sixhume isikhulumeli seHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede.
Loko kwenzakalayo esigabeni akulunganga ngisho kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kuthula esigabeni akula nthuthuko. So loko kwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization. Njalo sibona ukuthi nxa kulama elections let's say in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le angilama elections where there is peace.
Lithi lina abethusela abantu laba bagoqela abasekeli bezanu PF lenkokheli yosiko ebalisa izinduna labo sobhuku. Liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula?
Yebo, thina eZimbabwe siyayenza amalima. Amalima vele abantu from all different ama-political parties asizibakhona. Sikuthaza ukuthi kumele bakuthaza abantu le ndaba yokuthula even omlisa bosubuku lama-councillors. So our activities abantu bonke from different political parties, churches, etc. bayathend ama-programs ethu. But kakhesi in some areas na kulo kuxabana among ama-community members, thina as uZimbabwe siyabona ukuthi nxa kungela interference from ama-political parties, abantu bayahlala kuhle. But it's only when ama-political leaders, political parties, beqalisa ukusebenzisa probably bomlisa lobosobhuku, then abantu baqalisa ukuxabana.
Umnumzana Rawlings Magede yisikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Inhlanganiso yethu yezanu PF ikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba uRaj Mgabe. Iphumele egcekeni ngendaba yokuthi asifuni udlangudlwangu nokutshana wabantu kumbe ukulimazana nokubulalana mazisiya ekhethweni. So leyo yino ibhayibhile esiyiphetheyo esililandelayo elifakwe ngumkhokheli wethu ngabo ke ngisuka ngidangala nxa sengisizwa ukuthi kule inhlanganiso ethi ithole into ezinjalo. Kuphinde futhi kumanze kakhulu ukuthi indaba ikuthola endaweni ezivele zona ziyindawo esingathi nxa ngitshonta ibala lesilungu esingathi ama-strongholds awezanupiyefu. Babe vele besebuselani bevele bona beyibo ababusayo khonapho ngoba ngakanye indawo zonke zalezo kakhangela even abameli bedani lepalamende ngamalunga awezanupiyefu. Izanupiyefu indlela igxile khona ngale yikho lapha ebambe khona yaqinisa kakhulu. So lapho ovele ubambe khona usungahamba uyeduselayo sufanana lejaha elihamba liyeduselea intombi evele isimqomile. So khonoku kuyangenisa ukubana ukhangelise kakhulu uhlubungu lobantu yona into leyi yinto ephuma ngokweqiniso na kumbe ngabantu abasebebone ukuthi ibandla lezanupiyefu lingaliza wena ngale ivela sifake-ke okungemibi okutshengise nganto kuzaba nokudla kudla kwendawo zonalezo ukwenzela ukuthi bona phambilini ngale kusasa bakwanise ukuthi bona baqalise ukuthi naha ukhetho lolu belungekho free and fair njengaloko kuhlala kuthiwo.
Ngamanye amazwi babachuma uthi wena la ngamanga aluhlaza.
Uyabona-ke ukuthi ngithi ngamanga kumbe kasomanga kusuka kube nzima ngoba mina angizange ngiyofika khona le emarsh west yangkhona kumbe emarsh east yangkhona ikhulunywa ngalawo madoda.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomncintiswano wenguqu owe-COSAFA Castle Cup lapho iqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors elenze izimanga.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ibutho lakwelemelika elincedisa kwele Somalia libikwa lihlasele kanzima indawo ephansi kwabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab kulelo lizwe.
Uhlangothi olubona ngendaba zeziphepheli kumanyano we-United Nations solukhuthaze uhlangothi olubona ngokujezisa amazwe omhlaba ukuthi luqhelise izijeziso zalo kwele Libya ukuze lingathengiselwa izikhali kanye lokuvimba abathengisa abantu kwamanye amazwe besiya kwenziwa izigqili i-human trafficking ngesiNgisi.
Izakhamizi zemakhaza eCholocho zamukele ngenjabulo uhlelo lokulinda kwabomama abazithweleyo eklinika yemakhaza bethi sekuhlenge imiphefumulo eminingi njalo kuyabasiza ukungahambi imango emide lapho sebehelelwa kumbe bezohlolwa ngabezempilakahle. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo.
Ngokubona ukuthi omama abazithweleyo balumango bebehamba imango emide besiyadinga usizo lwempilakahle ezibhedlela, ugatsha lwezempilakahle lubone kufanele ukuphuma lohlelo lokuthi omama abazithweleyo benelise ukulinda besezibhedlela kumbe emakilinika baze babelethe. Iningi labahlala emaphandleni bahamba imango emide besiyadinga usizo lokwelatshwa okuba nzima okuphethwe kabili kubomama abazithweleyo. Abaningi bagcine bebanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya, kufaka impilo yabo lengane engozini. Unkosikazi Sima ngokuthula Ncube obelinde ukubelethela ekilinika yemakhaza uthi ulinde phose okwenyanga ezimbili kodwa ekubona kungcono kulokubelethela ngekhaya.
Ngenyanga lama-little weeks kuyasinceda ukuthi ungabelethela ekhaya ngoba ekhaya kulengozi. Belethe kahle namanzi namagezi.
Inengi lithi ukulinda kwenqabela ingozi eziningi noma nje uhlupho yikuba abantwana basala bengela obakhangelayo ngekhaya. Unkosikazi Thenjiwe Moyo ethi kuyanceda ngempela ukulinda usesibhedlela njalo kuba lula ngoba uyabe usezandleni zabezempila kahle.
Ukulinda ukubeletha ezihlobeni zethu sinceda ngakho kungisho ukuthi nxa uphasi kwesibhedlela umuntu obeletha kulama complications amaningi. Sometimes omunye umuntu le-BP kokana nxa esebeletha kuyingozi kuye. Omunye umuntu umntwana uyabe libridge enqumile nxa esebeletha kuyingozi kuye. But nxa usesibhedlela kuba lula ngoba uyabe usezandleni zamanesi. Hayi, ekulindeleni uhlupho lwakhona kuyabe yena umuntu nje nxa engalawo amalungiselelo atsho vele izinswelo abanye abantu silezinswelo. So khona kukhana yena kuye kuyabe sekuluhlupho nxa esekulindeleli nxa engani igenelisekanga into enzayo.
Isakhamuzi secholotsho unkosikazi Queen Moyo uthi zinengi ingozi eziba khona nxa umama engabanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya lapho uhlelo lokulinda lungekho.
Ukulinda ukubeletha kuncedisa ngokuthi uma sibelethela emakhaya kuba lengozi eziningi ezitshayisana lazo. Ngingathi ngibeletha umntwana ahitshwe ligazi afe. Ngingathi ngibeletha mina imbeleko zisalele kube lengozi khonaphane kubeletheni kwami. Ngingathi mbeletha ngibe lokopho okukhulu uma ngisesibhedlela bangisitopha masinya ukuze mbelethe kahle. So yikho esikubalekelayo ukuthi sibelethele emakhaya.
Kodwa ekhala ngokuthi ngabe kuyengezwa amandla kagetsi lokudla ngoba okwamanje kumele basuke lokudla kwabo emakhaya.
Amagetsi ahamba esibhedlela sesi ungenele ikhandlela lakho lomentshisi. Ukuthi uma amagetsi sehambile ulayithelwe ikhandlela lakho ukuze ubelethe kahle. Ukudla esibhedlela udla ukudla kwakho umulindele. Ngiyabembatshiye bodwa uma kulomkhulu, uma kungela omkhulu ngiyabacelisa ezihlobeni zami ngoba kuyabe kungalamuntu osalala.
Iningi labomama abazithweleyo emaphandleni eZimbabwe lokhu behamba imango emide ukuze bafinyelele usizo lokwelatshwa. Omama abalinde ukubeletha ekilinika yemakhaza eCholocho bebehamba amakhilomitha edlula ichumi ukuze bafinyelele esibhedlela. Kulandela uhlelo lokulinda andubana ubelethe, omama abaningi bathi inhlupho ababhekane lazo sezinganeno kodwa lokhu becela uhulumende ukuthi abasize ngokudla lamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho emakhaza, nginguNompumelelo Moyo.
Abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele bathi kumele amabandla afana leZapu leMthwakazi Republic Party asebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho. Bathi kusobala ukuthi amabandla la enza okufanayo ngakho angalahlekelwa ngamavoti nxa engangena kukhetho lomnyaka ozayo ehlukene. Umnumzana Petros Sibanda olilunga leZipra Association lomnumzana Victor Vodloza okubandla leZaphu bathe kungaba into enhle ukuthi basebenze leMthwakazi ukwenzela ukunanza izifiso zikaZulu. Kodwa bakhona abakubandla leMthwakazi abathi lokhu ngeke kwenzeke.
Ubumbano luyadingeka baba ngoba isitha sona sinye kodwa thina si-divided okwenza ukuthi isitha sibe namandla okubana singene ngaphakathi kwethu. Kodwa lapha uma sibambene kungaba lula ukubana sisikhuphe isitha ngoba inhlupho esidibana nazo ziyafana. Azikhathalekile ukuthi ungweThwakazi Republic Party kumbe ungweZaphu kumbe ungayiphi inhlangano kodwa njengabantu bemathebeleland siyakudinga ukubana sibambane under i-purpose eyi-1 yokukhipha ukungcindezela.
Kodwa ke lingagcina libambana sokutheni ngoba okunye phela abanye badinga ukuthi kube lalokhu kuthiwa yi-secession ukuthi kuqunyulizwe. Kube khona lani lina lithi hayi elikwenzayo kumele kube labantu abaningi yabona kulokuthi kuqunyulizwe.
Ngithemba ukuthi ukuthi sibambane ukuthi sihloniphe amalungelo abantu size abantu ukuthi abantu bona bathini ngoba inhlangano eyinye neyinye ayimiswa zinkokheli kodwa imiswa ngabantu amandla asebantwini. If abantu bakithi bekubona ukuthi bona kule sidingo sokuthi lezi zihlangano zombili zibambane. Ngikubona mina kungasiyo into ehlupha kakhulu kulokho ikukhulumiswana nje nokuvumelana kube sokusiba khona iway forward ukuthi singasebenza kanjani ngoba izaphu yona ikhuluma ngedevolution of power nenemthwa Republic Party bakhuluma ngerestoration. Kodwa konke lokho nje kokubili ngikubona kuyizinto ezingasiza kakhulu abantu bemhlubulweni wakithi uma laba singahlala phansi sibonisane ukuthi singenza kanjani singa yini into engasiza ukuthi sisebenzelaneni ndawonye ukuzikhulula nokukhululeka nokubona sihlonipheke njengendlela esifuna kube yiyo yona lokuthi sikwazi ukuthi abantu bethu bekwazi ukuthola umhlaba wabo ngendlela omuntu wonke ayidingayo ophilayo.
Umnumzana Victor Vodloza ekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube wa Studio 7 enkundleni yeFacebook kuVOA Ndebele. Nxa lifuna ukuzwa okuningi ngodaba lolu ngenani kukhasi leVOA Ndebele. Singeneke emgodlagodleni sizwe ukuthi abalaleli bethu bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhale khukhwini WhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezulu kokuya kukamongameli Robert Mugabe emhlanganeni we-African Union lapho anikeze isipho sesigidi samadola. Owokuqala umlaleli igama lakhe kungu-Mncube uthi ikugula komuntu omdala lokho akumangalisi vele kwenzela ukuthi bamthande akanandaba lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe okwakhe udlalisa imali kuphela. Willard Ncube uthi uchiya abakhe abantwana belamba ayunikeza amanye amazwe okunye kufuzwe ancediswe ukucabanga seluphele. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngu-Reward Moyo yena othi ngubaba onjani othatha imbuzi yesibayeni sangekhaya kulanjwa ayekwenza i-donation edale. U-Desire Hadebe yena uthi angithi yikho ukukhulelwa ikuguga khona lokho. Yiyo ke imbono esithunyelwa kwabanye benu balalele. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lama Warriors uSande Chidzambwa ujabuliswe kakhulu ikufinyelela kweqembu leli kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA oqutshelwa elizweni leSouth Africa kulezinsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uchidzamba okhethe ukuba umqeqeshi weqembu lelizwe kumncintiswano weCOSAFA kungensuku ngaki kuba lomncintiswano uqale uchayele ihlombe abadlali beqembu lama-Warriors ngokwenelisa kwabo ukunqoba iqembu leSwaziland ukuze bafinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano weCOSAFA.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo ikakhulu ngesandla lakuqala lomdlalo lapho esibe lamathuba ambalwa okuhlohla. Ngesandla lesibili elomdlalo siqhube kanzima kodwa ngiyajabula ngoba senelise ukunqoba. Okwamanje angifuni ukukhuluma ngomdlalo wefinal ngoba khona sizadlala leliSotho kusemifinal njalo akwaziwa okungenzakala kulowo mdlalo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leli leSotho ngolwesine njalo iqembu lizanqoba kulowo mdlalo lizadibana lizanqoba phakathi kweZambia leTanzania kufinal. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu iqembu lenkezi Platinum yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha. Abafana benkezi banqobe abe-FC Platinum nge-2-1 ngempela viki edlileyo njalo sebele miklomelo engamathumi amathathu lanye 31. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobele Bantu Rovers nge-2-0 njalo lile miklomelo engamathumi amabili lathoba munye 29. Iqembu leDynamos lilakho ukundiza lihlala phezu kweqembu lenkezi nxa lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga komlindi uyacina eliwudlalela iqembu leChapungu emavikini edlileyo njalo omiswe ngoba sekuwe igedi iqembu leDimbare elivele likhokhela ngamagoli amane. endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona ilemiklomelo ngamachuma amabili lathoba munembili 28 njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ele Chicken Inn kanye lele Highlanders. Abafana beBlack Rhinos babe ngojikelo bhanqa 1-1 leqembu leZPC Kariba kuthi abe Chicken Inn banqotshwe nge-2 kanya ngabe Chapungu ikanti iqembu leHighlanders linqobele yadange 1 kanya. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Umpalumpalu fele umtaka mali
hayibo umpalumpalu fele
Fana wecholocho esenza izimanga lapho eMzansi Afrika uzinja ziyamluma egqiba uhlelo lwethu lamhlanje kamnandi uthi lamlela singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli beZANU PF kuqhubekela phambili.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilayo.
Lontungami lenkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.